PDK Music.
Your gangster movement.
Kumusoro kudenga Tafura mwe gaza varibo vano venga Zonya soa rwaza kuwa viringa msinga Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Baba pata kupinda paka shatapa Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Jehova ndirangarire iwo Baba pata kupinda paka shatapa Mandi komborera mandi isa kumusoro chindi chengetai Panoda kurwiswa kunyangwe kuhope chindi peputsai Pane vanoda titerwe nemweya irima Chishuvo chavo kuti daenda ngudzima Zviparare ndishayeka napfuma Vanofara kuona pandinochema Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Baba patakupinda pakashatapa Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Baba pachakupinda pakashatapa Makatikomborera pati munoziva hapazoshaya vanobatikana Pese pandaitambura vainyarara vozotindiwa machipankana Baba wandiri ndega ndivakwanise mukandisiya ndinokundikana Nzira kufamba ndiri ndega ndikwanise imi Jehovha ndimi munoplana Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Baba patakupinda pakashatapa Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Baba patakupinda pakashatapa Mandikomborera mandiisa kumusoro chindichengetai Panoda kurwiswa kunyangwe kuhope chindipeputsai Pane vanoda titerwe nemweya irima Chishuvo chavo kuti daenda ngudzima Zviparare ndishayeka napfuma Vanofara kuona pandinochema Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Baba patakupinda pakashatapa Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Baba patakupinda pakashatapa Makatikomborera pati munoziva hapazoshaya vanobatikana Pese pandaitambura vainyarara vozotindiwa machipankana Baba wandiri ndega ndivakwanise mukandisiya ndinokundikana Nzira kufamba ndiri ndega ndikwanise imi Jehovha ndimi munoplana Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Baba patakupinda pakashatapa Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Jehovha ndirangarireiwo Baba patakupinda pakashatapa